Vamangwana vaudza Studio 7 kuti hurumende haine nechekuita nekurohwa muguta reHarare kunonzi kwakaitwa vamakomborero haruzivishe. Vaharuzivishe avo vaimbova mumwe vakuru vesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vanoti vakarohwa pakati peguta reHarare nevanhu vavasingazive. Mwedzi wapera vaharuzivishe vakambopa umbowo kukomiti yavamushande vachipomera mhosva hurumende yekupfuura vanhu vatanhatu vamwe vairatidzira muHarare vachiti havasi kufara nekunonoka kwekuburitswa kwezvainge zvabuda musarudzo nevamwewo vaingozvifambira havo. Mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vakaudza Studio 7 nezuro kuti vaharuzivishe vanogona kunge vakarohwa nevanhu vari muhurumende, asi vamangwana vati ichi handi chokwadi.
Aiwa, muhurumende hamuitwe zvinhu zvakadaro. Kana kuine unhubu hunenge hwaitwa nemukugarisana kunoita vanhu, zvinongotaurwa kumapurisa, mapurisa oferefeta nyaya votsvaga kuti chichanyatsoitika. Zvinoti kana wokati chaitika, nokuti dzimwe nguva warohwa nenyaya dzako dzokubhawa, dzimwe warohwawo nenyaya dzezvikwereti, wakungomhanya kuti ndarohwa nanhingi, handiwo mafefeterwa anoita nyaya.
Vamangwana vatiwo nyaya dzakadai kana dzichinge dzaitika, munhu anenge arohwa anofanira kuti aende kunomhanyira kumapurisa.
Munhu anenge achiziva kuti arohwa nani, saka ngavanoenda kana mazita acho kumapurisa. Asi kana vasingazivi kuti varohwa nani, vanopuwa mapurisa mukana wokuferefeta kuti nyaya yafamba sei. Mapurisa ozosvika pavanoti munhu wacho tamubata tamusungwa. Saka ngavamire, ngavatore nguva, ngavamire zvino matanho anofanira kutorwa atorwe pasina kumhanya, kunongedza, kupomera nokumaya matope.
Vachitaurawo neStudio 7 vaharuzivishe vati vakamhanyara nyaya yavo kumapurisa ane musasa muna First Street neZuro vasati vanzi vaende kuHarare Central Police Station.
Ndakataka taita pachipolice gate kana First Street ndopatarishewa kucentral. Saka takaenda kucentral tangonwasira nyaya idzi kuti ndozvaitika. Saka kusvika iko zvino tangomira tingonzwawo kuti zvichazobiyasiya. Vanhu vachona vakazviita vanoratidza kuti vanga vari vanhu vanga vakanyatsorongeka endwa nevanhu vaitiwa komanda zvokuita. Noti pandakazobva kunomhanya kumapurisa achidzoka, ndakatoudza kuti vane vanhu vaitiwa dhairekita zvokuita, vakatoudza tinochidai zvachena.
Vativo pane vanhu vaivatevera vavanofungidzira kuti vane chekuita nekurohwa kwavo.
Handiri kutyira zvisingaiti, nekuti mazuva apfuurawo masaini ndairatidzika hazvo kuti kuda pane vanhu vaita kunge vari kuteera kana kuti vari kunyanya kuongorora mufambiro wandiri kuita, asi ndaiva ndine mufungiro wekuti hapana achingationa, sezvo kuda pamwe tiri munyika inganzi nemapurisa nechi. Asi kubva pazvaitika izvi handichanyatsonzwa kugadzikana.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza Studio 7 kuti havana zvizhinji zvekutaura panyaya iyi sezvo vanga vachibva kumusangano kunyanga. Asi vati mapurisa kana achinge apirwa nyaya dzakadai anodziferefeta. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.